Vane chirwere cherurindi vazhinji vangava vekunwa piritsi rimwe chete panguva imwe inonzi pachirungu fixed dose combination, asi mapiritsi aya ava kunetsa kuwana kunyanya muzvipatara zvehurumende. Amai Sekesai Tsiga ndeumwe wavanga vachishandisa mapiritsi aya. Vanoti pavakashanyira chimwe chipatara chehurumende muHarare vakangowana mapiritsi mashoma shoma uye vave kutyira upenyu hwavo.
Ndauya kuchipatara tikapiwa mapiritsi mashoma shoma asingapedze mwedzi, saka hatichanzwisisi kuti tichaziva kuti kuti tichawana here imwe mishonga yatichapiwa zvakare, sinzi mapiritsi acho ari kunzi ari kushayikwa nekuti takutotyira utano hwedu.
Muzvare Ulysses Sharare vanochengetawo murwere ane rurindi vaudza Studio 7 kuti vakashayirawo murwere wavo mapiritsi anongonwa kamwe chete aya. Vanoti vakapedzisira votenga mapiritsi anomwiwa akawanda panguva imwe chete. Muzvare Sharare vati murwere wavo ari kutambudzika zvikuru nekutora mapiritsi akawanda.
Munyika medu matundwa nedambudziko vedu ve asana mpona zvakadai shuwa kunywa kwai hakuna mapiritsi fixed dose yaimbomwiwa iya. Iwo mapiritsi eTB zvino mugwero wangu yeyu unoamwa sei nai vedu ve ndionere unoamwa sei dutu remadrugs iroro yanga yakanaka fani fixed dose shuwa zvazviraramisa chaiko zvazviraramisa zvinotarira iyeyi dutu izi dutu unomwa sei nemarutsira ari kuitawo.
Chiremba vanoshanda nesangano reDoctors for Human Rights vaEvans Mastara vati kushayikwa kwemapiritsi erurindi kunoisa varwere panjodzi yekuti mishonga iyi inozogona kutadza kushanda. Vakurudzira hurumende kuti ione kuti mishonga iyi yawanikwa zvinhu zvisati zvaita manyama amere nerongo.
Zvatinoziva TB chirwere chekuti chikasarapwa zvakanaka chinogona kuitisa inonzi resistance, zvichireva izvo kuti chinenge chisachirapike nemapiritsi atajairira kuwana.
Vamastara vati hurumende inofanirwa kusiya zvekuvimba nemasangano anobatsira voisa mari yakawanda mubhajeti yebazi rezveutano kuti nyika igare iine mari yekutenga mishonga.
Tinofunga kuti nyaya yekuva donor dependent state yekuti mapiritsi edu tisave necontrol kuti tinomatenga tichimawana nguvai inyaya yatisingafaniri kujairira. Patinotaura zvesovereignty tinofanira kuextenda sovereignty iyoyo, kukwanisa kuzvimiririra, kukwanisa kuzvitengera mapiritsi eruzhinji rweZimbabwe kuti tisasangana nenyaya dzakadai. Saka nyaya yedu inodzokera panyaya yefunding kuhealth ministry kuti healthy basic human rights tinenge tichitarisira kuti hurumende inowani yavamunangagwa ikwanise kuti tisarambe tichisangana nenyaya idzi dzekushayikwa kwemapiritsi, sezvo pazvinoitika zvakadai vanotambura ndo vanonyanya kubatikana nezvinhu zvakadai pamusaka pekushaya mapiritsi.
Bazi rezveutano mumagwaro aya rakaburitsa rinotenda kuti mamwe mapiritsi aya ari kushomeka. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti mapiritsi anotengwa kunze kwenyika uye anombononoka kuuya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinotiwo Zimbabwe inofanirwa kugadzira mapiritsi ayo sezvaimboitwa nemakambani akadai seCAPS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.